Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 14 nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Saka kana takutarisa manifesto ari 3, ndinoonasi kuti zvavanopromisa zvakada kufanana. Vese vari kuda kuti Zimbabwe ibudirire, vese vari kuda kuti Zimbabwe isava nemhirizhonga, vese vari kudazve kuti Zimbabwe vanhu vagare muZimbabwe vagare zvakanaka uye vafare vachiwana zvoupfumi zvakanaka.
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti mapato anopikisa mazhinji anoshuvira Zimbabwe zvinhu zvakafanana.
Isu seZimbabwe Civil Liberties and Drug Network takagadzira gwaro ratinoti Zimbabwe National Drug Master Plan netreatment and rehabilitation guidelines for alcohol and substance use disorders.
Sangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network rinoti hurumende iri kuedza kumisa kushandiswa kwezvinodhaka asi yakatarisana nebasa guru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti mapato anopikisa mazhinji akabudisa gwara rawo rezvaanorongera nyika kana kuti mamanifesto anowirirana pazvinhu zvizhinji zvinosanganisira kuti vanhu vagare zvakanaka vakasununguka vese havasi kuda mhirizhonga. Dr. Edi Mahembe vanoti vose vanoda kupindudza zvinhu zvikuru kubisa mhirizhonga nekuvandudza mamiriro akaita zveupfumi. Zimbabwe iri kuita sarudzo mumazuva gumi ari kutevera. Tabata Dr. Edi Mahembe kuti vatiudze zvavakawana muongororo yavo yemamanifesto amapato anopikisa.
Tichitarisa zvatinoti mamanifesto kana kuti urongwa hwatinopiwa nemapato anoita zvematongerwo enyika ari kupikisa pasarudzo dziri kuuya idzo dzamusi wa 23 August 2023. Chetinoona ndechokuti maopposition kana kuti mapato anopikisa achaisa mamanifesto avo. Ndiona TCC yakaisa, UZA yamai Valerie iyo yakaisa, yakasukuiro yakaisa manifesto yayo, MDC yava Monzura yakaisawo yayo. Asi nhasi ndangoti regai ndingotarisa mapato matatu, unova iyo yaIndependent yavakasukuire namai Valerie Elizabeth navanelso Chamisa. Ndovetiona kuti ndo vakakasirakidza mamanifesto avo.
Pakuongorora mamanifesto awa, chii chamunotarisa Dr. Mahembe?
Chokutanga chendinoda kutarisa nezvazvo ndezvekuti ndatarisa kuti vane vision yakamira zvakadini, vane muono wavo kuti Zimbabwe inofanga yava papi panguva yavanozopedza basa ravo muna 2028. Katikatarisa, chakakosha vision ndechokuti chero iro Bhaibheri chairo rinoti kana pasina vision vazhinyika vanhu vanoparara. Saka vision yakakosha. Chechipiri, tinonzwa zve vamwe vanoti without a vision there is no direction, kureva kuti kana pasina muono kuti tiri kuenda kupi hakuna kwatiri kuenda. Saka ndatarisa pavision ipapo ndinoona vakasukuri vanoti ivo vanoda Zimbabwe inenge iri stable, isina mhirizhonga asi ine kubudirira ichizowana futi kugara kwakanaka kwevanhu. Katikatarisa UZA yamai Valerie iyoyo inoti tinoda Zimbabwe ine upenyu hwakanaka, tinoda Zimbabwe inoita kuti munhu wese ave neupenyu hwakanaka. Tazotarisazve manifesto yavachamisa, vanoti tinoda iyo yavanoti new great Zimbabwe inoratidza kubudirira uyezve inozova jewel of the world, inoreva kuti inozoita zvinhu zvinoita kuti iyemurwe nevamwe vatagarisa nazvo munyika umu.
Saka Dr. Mahembe, kana makatarisa mamanifesto emapato matatu awa, chii chamuri kuona?
Saka kana takatarisa manifesto ari 3, ndinoona kuti zvavanopromisa zvakada kufanana. Vese vari kuda kuti Zimbabwe ibudirire, vese vari kuda kuti Zimbabwe isava nemhirizhonga, vese vari kuda kuti Zimbabwe, vanhu vagare muZimbabwe, vagare zvakanaka uye vafare vachiwana zvoupfumi zvakanaka.
Zvimwe zvamaona ndezvipi, Dr. Mahembe?
Ndechekuti yavanoti ivo maprinciples, vamwe vanoti madonzo avo, vamwe vanoti maagenda, kutongoti donzo zvavanadzo. Ukazvitarisa vasikasukwire vanotoda kuita review, reconcile, reform, revive and rebuild. Vachamisa vanoti restoration, reconstruction, modernization, transformation, reconciliation. Ukatarisa futi mama Valerio Elizabeth vanotoda rule of law, corruption, reconciliation, citizens' rights and electoral reform.
Semaonero enyu, chii chiri kubuda mumamanifesto awa?
Kana ukazvitarisa zvese izvozvo, vese vari vatatu vanowirirana kuti Zimbabwe inoda yatinoti iyo reconciliation, kuona kuyanana. Vanotarisa kuti kuno kubva Zimbabwe pakanyanya kuita mhirizhonga dzakawanda. Vese vanotaura kuti pakaita nyaya dzegura hundi, pakaita futi vanhu vanourayana nekuda kwezvemaelection, pakaita zvakawanda wanda zvinonzi navakasukuire maerrors of commission or omission, zvakatadziranwa. Saka vese vanowirirana vari vatatu kuti panoda reconciliation, kugadzikana, tichitaurirana, tichiona kuti chii chakaitika, akapara mhosva wacho ndiani, toziva kuti chokwadi ndechipi, kuti tiwane kuyanana. Saka ipapo pane kuwirirana ipapo.
Mamanifesto awa anotii pamusoro penyaya yezveupfumi kana kuti economy?
Takatarisa yavakasukuire, takatarisazve yamama Elizabeth Valerio, tichitarisazve neyava Nelson Chamisa. Chakatikoshera panguva ino kutarisa yatinoti iyo economic ideology, kana kuti muono wavo wavanofungidzira kuti kana vakapinda vachafambisa nyaya dzeupfumi sei. Izvi zvakakosha nokuti kana tikatarisa vanova ivo vaimbo vamutungamiriri wenyika weAmerica vanonzi Bill Clinton, vaiva nomo mataurira avaiita vachiti is the economy stupid. Vairevei vaireva kuti chakakoshesesa kuva mutungamiriri weAmerica panguva iyoyo yanga iri nyaya yokuti anogadzirisa here nyaya dzeupfumi. Zvazvakakosha panguva iyoyo nokuti vanga vachikwidzana avo vanova vaGeorge Bush vanenge vangava vachitambura nokuti upfumi hweAmerica hunake pane paya vainge vachiti economic recession. Saka ini ndinozvifananidza nezviri kuti zvezvetimbo muZimbabwe iko zvino, nokuti Zimbabwe yatova nemakore anoda tosvika mazana maviri ichitambura nenyaya yeikonomi iyoyi nenyaya yezveupfumi hwenyika. Zvinoreva kuti zvenyaya dzeikonomi dzakatikoshera takatarisa sarudzo dziri kutevera idzo. Chechipiri izvozvo panyaya dzeikonomi, ndikatarisa masurvey kana kuti ongororo yakaitwa nebato rinonzi Elite Africa Research, rakaitwa zvine rimwe rinonzi Sabi Strategy, rikaitwa zvine Mass Public Opinion Institute, ndobva razopedzisirwa nemwe rakaitwa futi neAfrobarometer. Ukadzitarisa dzese idzodzo dziri 4 dzakaongororwa idzi, vese vanowirirana kuti nyaya dzekuupfumi hwenyika dzakakosha mupfungwa dzemaZimbabwenzi akawanda achavhota. Vanotaura zvekuti more than 60% vari kuti chakavakoshera kuva kugadzikana kwenyika, uyezve havasi kufara nenzira iri kuitwa nayo neZANPF nezvematongerwo enyika kunyanyanya zveupfumi hwenyika.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi hwekubudirira uye vari mukuru weUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano rinorwira kumiswa kwekushandiswa kwezvinodhaka reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network rinoti kunyange hazvo hurumende ichiedza zvainokwanisa mukurwisa kushandiswa kwezvinodhaka, pane zvizhinji zvainokwanisa kuita mukurwisa dambudziko iri. vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaKnowledge Mupembe vanoti sangano ravo rakanyora gwaro rinonzi Zimbabwe Drug Master Plan nerimwe rinonzi Treatment and Rehabilitation Guidelines for Alcohol and Substance Use Disorders, iro rakatorwa nehurumende zvikakonzera kuti sangano ravo ritarisire kuti zvinhu zvichafamba negwara. VaMupembe vanoti vachatarisa mamiriro akaita zvinhu zviri nani kuti nyaya iyi ive pasi pebazi rezveutano. Nekuchengetedzwa kwevana, hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi tabata vaKnowledge Mupembe kuti tinzwe maonero avo.
Tinoona kuti hurumende iri kumbozama nepainogona kuti iwe inopindira panyaya yekutorwa nekushandiswa kwezvinodhaka. Isu seZimbabwe Civil Liberties and Drug Network takagadzira gwaro ratinoti Zimbabwe National Drug Master Plan ne Treatment and Rehabilitation Guidelines for Alcohol and Substance Use Disorders. So magwaro aya ari maviri akagadzirwa mugore ra2020 akazotorwa nehurumende senzira yekuti tinge tinoderedza kana kuti tinge tinopindira padambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka mugore ra2021. Saka kubva ipapo hurumende payakatorawo magwaro aya maviri taitarisira kwazvo kuti pange paine yatinoti full political will and commitment pakuimplementwa kwemagwaro maviri iyaya, nekuti anonyatsodonongodza nzira dzingaitwa kuti tibatsire vanhu vanoshandisa zvinodhaka kunyanyanyanya pakugadzirisa nyaya yeutano uye pakudzora vanhu musociety zvakare yatinoti community reintegration.
Hurumende yakadavira sei panyaya iyi vaMupembe?
Hurumende yakazogadzira yatinoti the Interministerial Task Force on Drug Use, iyo ine maministries kana kuti mapazi ehurumende ari kuona nyaya iyoyo kuti ingagadziriswe sei. Asi hatisi kunyatsa kuziva kuti Interministerial Committee ine mari yakakwana here uye necapacity yakakwana here kuti inge ichitungamira basa irori. Zvakare kwakazonge kwakuitwa mareidzi kuburikidza nevemitemo, mapurisa vachizama kuderedza kutengeswa nekushandiswa kwezvinodhaka. Paiitwa aya ainzi mapolice crackdown, pakasungwa vanhu vazhinji kwazvo vaiwanikwa vaine zvinodhaka. Asi tiri kuona kuti kunyange vazhinji vakasungwa, asi kupinda kwezvinodhaka munyika hakusi kupera uye zvakare kushandiswa kwazvo hakusi kupera. Saka taishuvira kuti iyo inonzi Interministerial Committee dai yanga ichitungamirwa neMinistry of Health and Child Care, pamwe taiwana mhinduro nekuchimbidza uye tichikwanisa kutevera kuti ndepapi pari kuita dambudziko, nekuti zvazvino Interministerial Committee iri kutungamirirwa neMinistry of War Veterans and Defense. Saka pakawaita kuti iwe inotungamirirwa neMinistry of Health, sezvo patakanyora Zimbabwe National Drug Master Plan takanga tichitungamirirwa neMinistry of Health. Saka iyo Interministerial Committee ikatungamirirwa neMinistry of Health, zviro kwazvo tinowana mhinduro zvakanaka uye utano hwevanhu vanoshandisa zvinodhaka hunge hunogadzirika mune zvakanaka.
Chii chinoda kuonekwa nesangano renyu chichitwa nehurumende pamusoro penyaya iyi?
Tinoshuvira kwazvo kuti hurumende dai yagadzirisa mutemo unoona nezvekutorwa kwezvinodhaka, yatinoti isusu drug policy reform. Kana tichiti drug policy reform, tiri kuti mitemo ngaive inochiongorora rimwe divi rezvakaipira kutorwa kwezvinodhaka, sekuti kureva kwandaita pakutanga kuti utano hwevanhu vanoshandisa zvinodhaka ndo huri kunyanya kuenda panjodzi.
VaMupembe, imimi nesangano renyu munoti kuhurumende pamusoro pekupindudzwa kwemitemo yezvinodhaka iyi?
Padrug policy reform tiri kuti isusu hurumende dai ikakwanisa kuona dzimwe nzira dzinoita kuti vanhu vanoshandisa zvinodhaka vanga vachirapwa, yatinoti treatment, uyezve pange paine yatinoti harm reduction, kuderedzwa kwenjodzi dzinowanikwa pakushandiswa kwezvinodhaka. Saka zvinhu zviviri izvi, treatment and harm reduction, zvinowanikwa muZimbabwe National Drug Master Plan yandamborewa nemu Treatment and Rehabilitation Guidelines. Saka ndozvatinoshura kuti hurumende ikavamboongorora zvekare mutemo unoona nezvekushandiswa kwezvinodhaka tingave tinoraramisawo vamwe vanhu vari kutambudzika pamusoro pekutora nekushandisa zvinodhaka. Saka ndozvatinoshura kuti Zimbabwe National Drug Master Plan Treatment and Rehabilitation Guidelines inge ichiimplementwa zvakakwana, ichipuhwa mari yakakwana kuti ikwanise kubatsira sekunyorwa kwazvakaitwa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa esangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vaKnowledge Mpembe vari parunare kuHarare neStudio 7. Nezuro, mapurisa akakandira vatsigiri vebato reCCC hutsi hunokachidza uho hwakapinda mudzimba dzevamwe vanhu dziri pedyo nenhandare yemamutse umo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakamiswa nemapurisa vari pakati pekutaura zvichinzi nguva dzavakatenderwa dzakange dzapera. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vanogara mumusha wakwatsiski kwamucheke vange vasina kuuyawo kumusangano wavabatanidzirwa apo vakandirwa hudzi hunokachidza mudzimba dzavo. Vachamisa vachema-chema kuti mapurisa ari kuramba achivavharira kuita misangano yavo, vachiti makuseni varambidzwa kuita mumwe musangano wavo muTowani Stadium kuChiredzi.
Kwandandiri kuChiredzi varamba kutiite rali muTowani Stadium, ndobva vatiendei munoita kuHippo Valley some 15 kilometers. What shocked them was that the stadium was full musango imomo.
Vachamisa vavimbisa vagari vemasvingo kuti dhorobha ravo rinofanira kugadzirwa kuti rive guru sezvo ririro dhorobha rakatanga kuvakwa munyika, uye rinofanira kuita mabhizimusi sezvo riri pedyo nenyika dzakaita seSouth Africa.
Tira chinhu chimwe chete kuti patinopinda toda kugadzira nyika yedu kuti iremekedzwe nekune dzimwe nyika. Nyaya yokuti namaminerals 60 asi hatina mabasa is an insult. Maminerals hatinawo, they are able kuti atinze mabasa munyika muno. VekuSouth Africa vambouyawo kuzotsvaga mabasa muno. Vari kune dzimwe nyika vedu vadzoke muno. Vanhu vaziva kuti Zimbabwe ndo economy ine the strongest currency. Chinotanga kugadzirwa kuti economy inake mutungamiriri.
Vaendera mberi vachishoropodza kubudiswa kuri kuitwa zvicherwa munyika zvisina kuvandudzwa kuti zvizotengeswa, vachiti vekunyika yeChina vari kumora lithium kubhikita vachinokwenenzera kunyika yavo.
Mukoma anga atachaurawo kugadzirirai kuno lithium isaenda isina kuprosesa nebeneficiation. Mukoma akaitadza, mukoma nandi achagadzira. Mukoma akakuudzai kuno kuti achauyawo kukumurzai masvingo modzorerwa status yenyu as the ancient city of the country. Akaitadza mukoma, mukoma nandi achaigadzira. Saka ndinokumbira kuti kana muchida kuti dzorere nyika ino masvingo pakukura motraya mukomana.
Vachitaurawo parutivi pemusangano wemutungamiriri wavo vari kumirira CCC mudare reparamende mumasvingo eben vamati nimirayiro vati bato ravo rikakunda vachapedza nhamo iri kusangana nevanhu munyika.
Imomo munenge muchiita kuti zvose zvinge zvagadziriswa. Ndoma tinenge tichiona kuti vanhu vose vawana mabasa. Tinenge tichiona kuti utano hwevanhu hunenge huri hwakagadziriswa, kwete kuti vanhu vanoshayiwa maambulensi yekuti vaiise kuzvipatara vachida kuzobhadhara asi mapolitical parties hatiwana kumari yekutenga mota. Saka ndo zvimwe zvatenga tichitarisa tina.
Izvi zvatsinhirwa nevari kukwidza kuita kanzera muwadi 2 mumasvingo Muzvare Shande wechiwara vati bato ravo rikapinda vachaita kuti vechidiki vawane mabasa.
Tiripo pano parali yedusara nemasvingo tikufara neturnout yatikuona rezoti vanhu vari kufarira chinhu ende weya confident
Vachamisa vatiwo vakapinda vachasunungura mapurisa nemasoja kuti vasashandiswe nevemapato ezvematongerwo enyika vachiti vanofanira kusungunuka. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
tochimbotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vanoti sarudzo dzichaitwa mwedzi uno dzakatosvibiswa kare sezvo vanokukwidza vasina kupiwa mikana yakaenzana. Dr. Kika vanoshora mapurisa pamusoro pekusabata mapato anokwikwidza nenzira dzakaenzana. MuNewsday makare, mapurisa eZimbabwe Anti-Corruption Commission akasunga umwe murume Philip Chaposha wekumufakose achivamupomera mhosva yekudhinda magwaro emichato enhema pamwe neordinary level neadvanced level uyevo makadhi kana kuti maID emasoja. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Kuno kwahonde tikungoti mukomana anga apinde zvake mukomana. Tanzwa isu mabasa atina, taenda kumapurasi tinoti mari dzacho dzakakoma mukomana. Mukoma jonga, mukomana anga apinde.
10 days left. Asingagoni kunyora agara kumba kwako musi wa 23 August. Ziva hako wasvigarira kumba kwako asingagoni kunyora. Uyezve President Chamisa ingotii pavhotegwa ipapo, mavhoti averengwegwe ipapo. Achingopedza kuvhotewa vanhu voverengera ipapo kuonekwa kuti hawina ndiani. Please, musingagoni kunyora garai kudzimba. Vana vakadzi vanosapota ZANU, tora zvitupa zvavakadzi muvige musi wa 23. Vana varume vanosapota ZANU, tora zvitupa zvavarume venyu muvige vanosapota ZANU. Mosiya vanhu vanongosapota triple C chete. Mavhoti ngaverengegwe pavhotegwa.
Studio 7, tinotenda nenews dzemunotipa, munotesera. Vamuno mazano PF ava havadi kuti tizive zviri kuitika munyika kubudikidza nehori hwaanoita. Tinomutenda emaDJ Studio 7, rambai makadaro. Ndaida kuziva kuti vana Chimbwido nana Mujibha vakazopihwa here mari dzavo dzavanotogara vachibirwa kunzi nyoresai tigomupai mari dzakawanda. Vakazopihwa here? Ko vabereki vaipawo chikafu kumagandanga vechitorerwa vana vavo? Pane zvavakaitirwawo here? Vakabhadharwawo here? Gwarai vanhu vemuZimbabwe, musateerere zvinotaure mbavha idzo. Imbavha chaidzo chaidzo dzinode kudziya dzechiguta tsega. MaStudio 7 ndinomutendai. Bohera South.
Isusu tiri kuno kumafura mhepo, asi tanzwa naiye mukomana, naiye munangagwa, munangagwa, munangagwa shuwa. Asi utsinye nyaya yako yekukura hundi ndiyo nyaya inyoko, ngozi yacho iri kutokubata siku nesikati. Endi uri mbavha, endi unoba. Izvozvi uri kupa vanhu mapicha, tondoda kutora ipicha. Unonditora picha kuti waita sei? Endi unoba murume, endi this time aulume. Mukomana ngaapinde panyanga. Tiripo isusu kana zvanetsa totopinda musango.
Muri seko paStudio 7 apo. Muri seko mukoma jonga kandimire namukoma hwande. Muri seko basa renyu. Tinoda kutendai nebasa ramunoita rekutipa nhau. Murambe makadaro. Ndimunoita kuti tizive zvinenge zvichiitika mukati menyika umo. Tinoda kungokurudzira vane mukana wekundovhota kuti ndai munoisa vhoti pamukomana. Ndai munoisa vhoti pamukomana. Haizvo zvekuhundusirwa izvo. Usazvihunduka zvekunzi kwai zvichaonekwa paunenge waisa vhoti yako. Ndizvekunyepa izvo. NdiGodfrey Tichivangani tiri paCape Town apo.
Magrounds ndeekanzuro kwete government. Zvaari yegovernment, zvaari yekanzuro. Kanzuro ngaigadzirise. Kanzuro iripo muHarare ndee triple C, haisi government. Saka tinokumbirawo mutaurire chokwadi vanhu ivavo vagadzire magraundi ivavo. Vari kukonewa kugadzirisa zvino. Ndopavanoda kuvhoterwa. Vachikonewa kugadzira ground rakangeita just 100 by 100 meters ndoravanokonewa. vozogona irogadzisa nyika vachikonewa ground chairo chairo zvokuti vanenge vakutanga kutanga kunyepa the government haisi kugadzirisa maground iyo sekanzuro ndobasa rayo nemagrounds iri kuita ipapo basa rayo nderei ndobasa rayo rokugadzira maground saka iri kuregerei voda kuti vaihe meya wacho kuti kanzi toda kuvhura ground anovhura ground risati rapera rinovhurwa zirudzi ipapo harivhuri ngaagadzire ground ripere musanyepera vanhu imi taurirai vanhu chokwadi nokuti vona vakungokonewa basa nokuti vanhu zvava kuti studio chamisa 7 iri kuti risapota iri kuti inunurira
pastudio 7 apo muri seiko ya tiri kuona vekuuraya tsuna shichitsunga vakabudiswa vakabudisirwei vanhu ngavadzosirwe mujere kana vakapara mhosva dzavo tarisai vana jobhusikara havana mhosva dzatinoti vakapara si vano varimo vakangovharirwa kwava vari mujere ava vari kubudiswa vari kubudisirwei vanhu ava ivo vakapara vari kunzi bheiri makadii kupawo bheri jobhusikara zanupiefu yeundonga yeundonga apa iri kuitira kuti kwai mavhoti kuitira kuti iwane mavhoti kavanhu vezanupiefu ka inotya kuluza mavhoti vevanhu vashoma shoma iwa vanje triple c iri kuuya nechaunga chaunga kamu 2023 tiri kusangana pamaelection ipapa ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica. Mhosva dziri kupomerwa vaimbova mutungamiri weamerica vadonald trump dziri kuramba dzichiwanda zvichitevera mhosva dzavakapomerwa svondo richangopfuura pari zvino vatrump vane mhosva dzavari kupomerwa dzinoita makumi masere ukuwo kune dzimwe mhosva dzine chekuita nekuedza kwavo kukudubura zvakabuda musarudzo mudunhu regeorgia dzinogona kuziviswa mazuva mashoma ari kuuya vazhinji vari kuona sekuti chinhu chinonetsa kusunga nekupinza mujeri munhu waimbova mutungamiri weamerica tabata nyanzvi mune zvemutemo vakenned masiye tikavabvunza kuti america yakagadzirira here kuisa mujeri munhu waimbova mutungamiri wayo
ini tinoona sekuti yakagadzirira nyaya iyi because takada kutasa nyaya iyi yanga yave nenguva yakareba iri pamberi pegrand jury ndinotokwanisa kana 2 years kana gore is about 2 years iri pamberi pegrand jury ichiongororwa ichivhenekewa saka kuzobuda pane indictment iyoyo yokuti vazoita decision yokuti aiwa vatrump regai vaende kumatare dzimhosva vanopomera nyaya inyaya yakutadza kuti pakaitwa yatingati investigation pakaitwa yatingati madecisions anova ari very difficult kuti iyo america and mainstitutions ayo azofungidzira azosvika pakutora vatrump vachiisa kumatare dzimhosva zvinhu zvinova zvokuti ivo vari kutonga vatrump vanhu vanova vakagadzirira and uyezve zvinoita senge iyo nyaya yatrump inyaya zvekare yekuda kugadzirisa atingati mainstitutions emuamerica ave nenguva yakareba aripo achigadziriswa kuti kana dziri nyaya dzemaelections kana kuti kana dziri nyaya dzokuvhota kana dziri nyaya dzevanhu vanenge vacasta vhoti yavo vari maamericans zvinhu zvisingafanirwe kuve zvichitorwa easily kana kuti zvisingakoshesewe zvinofanira kusikoshesewa saka ndiona sei nyaya iyi inyaya yokuti america inge ichida kugadzirisa nyaya idzodzodzo dzemainstitutions nekuva independent kwavo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemitemo vakenned masiye vari parunare nestudio 7 ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele.